Minda yemadiridzo yekunyanyadzi yakaparurwa mugore ra 1932 kuchirimwa zvirimwa zvinosanganisira chibage, gorosi, binzi uye matomatisi mwaka yose yegore. Asi izvi zvange zvadzikira nekuda kwemvura yange yave shoma sezvo mugero wemvura wange wazara majecha. Varimi vanosvika mazana manomwe nemakumi maviri vakabatana ndokuvhara tukova twose twaizadza mavhu mumugero wavo, izvo zvanga zvopa kuti vatadzi kurima rutatu pagore sezvavaisiita makare. Rwendo rwuno varimi ava vanenge vave pachidanho chepamusorosoro sezvo vanenge vorima nemazvo zvichitevera kupedzwa kwakaitwa dambudziko iri nekushanda pamwe chete kwavakaita nevarimi sehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga Oxfam neSafire. Mutevedzeri wasachigaro wevarimi venyanyadzi Irrigation Scheme Committee Richard Guranungo vanoti dambudziko ravo rakatanga apo vagari vange vongotema miti zvisina tsarukano, izvo zvakapa kuti pave negukura vhu.
Kaidi kuti Zimbabwe panapa pakaita mistake kuti anhu anga ondotema tema miti musikafani kutemwe miti, saka sorozvo ndobva yawandisa maningi mvura kwakuchindotsa pese 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 kwakundosa, saka iende kubvarowa straight mukanawo. Kanaro yoende kofarwa manje Riverside. Riverside ndiye yakutaka kufoshora manje tokorera isusu ndokuzoya kwamakatibatsira imu kuti mutisumudzire sikavheta tichifoshora pichana zvabheta nokuti makota ndisikazi zvikwanisi ba semafamasi isusu.
Vaguranungo vanoti kumakore apfuura vairima zvirimwa zvakasiyana siyana vachikohwa pakuru kwazvo vasati vavirwa nenjodzi yegukura vhumu.
Zvozvizvi kumasure tairima zvisina dambudziko ba. Tairime first magwere tobve magwere toende muwhit sweet beans yedu yakanaka kuchibva pasina mvura dichimboita mabrekeji yanga isina mabrekeji because kwangu kusina sisorosheni. Saka izvozvi magaziya mwazviita zvinezvi mazva mwaita zvinezvi nofunga ticharime marimi atanditi kubve kumashure kuti torime magwere edu zvakanaka topende muwhit yedu zvakanaka topende musweet beans yedu zvakanaka tomatos yedu zvakanaka tichibvisa zvii kwaitoa makambani taitekana national foods vana can foods ziya ichiurire matimati ngokuwandisa ngokurima mvura irimwo iko zvinezvi chiya kuzokora ipopo futi manje kuti charime zvakanyanya kuti mwatibatsira zvakanyanyisa.
Mumwe murimi wekunyanyadzi vaHebert Makotamo vanoti varimi vakawanda vakange vorwadziwa neupenyu sezvo raramo yavo ingori paminda iyoyo yemadiridzo.
Zvakange zvaoma zvikuru ngokuti kwakusina zvachose mvura yanga ichabve kuna Nyanyadzi River itinoti munyanyasi. Kwange kusisina nemaonero emunhu kutozviitawo imimi muri kuona kuti kanawo yanga isikachaoneki zvorewa kuti nekanawo yamvura kwako yanga isikachayereri ndo dambudziko range rapo guru chairo chairo. Dambudziko iroro rakatanga muna 2000 pakaita cyclone iyai.
Murimisi wekuchimanimani vachishanda nebazi rehurumende reagritex vatekishwa zvakama vanoti varimi vekunyanyadzi vakange voyaura nekuda kwegukura vhumu.
Siltation yanga yanyanya ndodaira kuti siltation yanga yadzika more than 2 meters kudzika kuenda pane kanal zvekuti mvura yanga isingachagoni kukuerera. Saka sezvitaona kuti eskavheta yakauya ikachera varimi vachibatsirawo kubvisa panenge pasarira. Saka zvinotaura kuti basa raitwa irori rinogona kutitora kwemakore akati kuti 15 to 25 years kanal yedu ichiri pakanaka.
Vazhakama vanoti kutanga kurima zvakanaka kwevarimi kuchavabatsira mune zvakawanda kwazvo vosiya kupema zvekudya kwavange voita kumasangano akazvimirira kana kuchema kuhurumende vachida rubatsiro.
Zvaitwa izvi zvichabatsira varimi zvakanyanya nekuda kuti upenyu hwavo malivelihoodzo avo anowawana kubudikidza neirrigation. Saka irrigation iyi yanga yakanganisika nenyaya yekuti kanaro yedu yanga yazara ivhu zvokuti varimi vangu vasingachagoni kudiridza vachitengesa zvirimwa zvavo. Now project yakauya neSafire yatibatsira kuti mugero wedu iri kanaro iri kugadziriswa varimi vachatanga kurima kuti vagone kurarama vachiendesa vana vavo kuzvikoro vachigona kuzvivakira even misha yavo kuendawo kuzvipatara nezvakasiyana zvavangada muupenyu hwavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka.
Sabhuku Edmo Chitina vekunyanyadzi vanoti vagare vainge vasinganyatsofara kana mwaka wekunaya kwemvura wosvika nekuti vaiziva kuti mvura yedenga yauya nematambudziko ayo.
Ndoshupika ngekubvise jecha mumugero mvura ikandonaya Taida kuti mvura inaye asi techiti zvo yakomana yainaire ngekuti zviro tainge mugere chipise majecha inayamba zvekuise majecha yaidaro taiti tikaita namasi fumire mangwana ekanaya tatangozve zvichiramba zvichidaro saka pamwaka uya mwechiona dambudziko retinaro uchibva mwatibatsira wana mwanasa wani vesafaya aya akauya achisa nemagabriel nezviro zvese zvakadaro kuvhare kuti jecha risavhare mugero. Nyanyadzi irrigation yainga yatomira ngendaa yejecha rangari kupinda mumugero.
VaIsaac Mwanawasani avo vanoshandira Safaya, rimwe remasangano akabatsira varimi vekunyanyadzi irrigation scheme, vanoti chinangwa chavo ndechekusimudzira nharaunda kuti dzikwanise kuzvimirira munyaya dzechikafu kuitira kuti mhuri dzive neutano hwakanaka mumatanhu ose avari kushandira vari muZimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechikafu zvokuti vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu sekutaura kwesangano reWorld Food Programme. Ndakamirira Studio 7 kunyanyadzi Chimanimani, ndini Lloyd Damoyo.